Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 26 2021 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Takadambudziko redu iguru zvoreva izvo kuti veruzhinji tafanirwa kukwarira zvakanyanyisa. Nekuda kwekuti chero mumwe nemumwe wausangana naye wauri kupesana naye waungave uchigara naye kana kusevenza naye wava kutofanirwa kumuona nekumutarisa semunhu ane chirwere checovid-19
tinotenda kuti makwanisa kuvaya nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Veruzhinji vokurudzirwa kuti vagare vakangwarira kuchirwere checovid-19. Kusarongeka kuri muhurumende kuita kuti vatori venhau vasungirwe kushaya makadhi ekushandisa gore rino. Vamwe vanhu voramba kubva munzvimbo dzavagere kunyanga hazvo vari panjodzi yekuyeredzwa nemafasha muemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vandu vevanhu vafa necovid-19 munyika vakasvika pachiuru nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 1075 mushure mekufa kwevamwe makumi manomwe kana kuti 70 pakati pemusi wechishanu chapfuura kusvika nezuro wakare. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vakafa necovid-19 vanosvika makumi mana nevasere. Pavanhu ava makumi maviri vakafa mumazuva adarika uye makumi maviri nevasere vakafa pakati pemusi wechishanu 22 ndira nemusi wesvondo 24 ndira gore rino. Dunhu reManicaland riri kutevera mumashure nevanhu vapfumbamwe vakafa nezuro wakare kuchitevera dunhu reBulawayo iro rine vanhu vatanhatu. Dunhu reMidlands rine vanhu vatatu, Mashonaland East vanhu vaviri, kuchitiwo matunhu emasvingo nemashanaland central aine munhu mumwe chete padunhu. Matunhu emashanaland west, mateveleland north nemateveleland south haana munhu akafa nezuro. Uwandu hwevanhu vakabatwa necovid-19 kusvika nezuro hwakasvika pazviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 31,646. Vanhu vapona vakasvika pazviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 22,877. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 vakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 7,694. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19 kunofanira kuita kuti vanhu vaone munhu wese seane chirwere ichi kuitira kuzvidzivirira zvakasimba.
Ndinodaira kuti huwandu hwevanhu vari kufa pari zvino nekuda kwechirwere checovid-19 zvinotiratidza uye nekutidzidzisa kuti pari zvino izvi ungave uri muHarare, ungave uri kuBulawayo, ungave uri papi zvapo muno muZimbabwe, chero munhu wava kufanirwa kumuona semunhu ane COVID-19. Pachirungu vanoti every person now anofanirwa kuita yatinoti COVID-19 suspect.
Zvinoratidza chii iko kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 pamwe nekufa?
Dambudziko ratanga tichimbotaura riya rekutesta, rekuti Zimbabwe haina capacity yekutesta vanhu vakawanda. Iye zvine zvakutiratidza kufa kuri kuita vanhu kuti vanhu vanogona kunge vaine chirwere checovid-19 munyika medu huwandu hwavo hwakatowandisa panema cases kana kuti manumbers atinoudzwa pazuva nezuva nehurumende zvichirevawo izvozvo kuti nekuda kwekuti testing capacity yedu iri low vanhu tingati vari kurwara kana kuti vamwe vari kufa nechirwere checovid-19 hazvisi kuenderana nemastatistics atanga tiinawo saka dambudziko redu iguru zvoreva izvo kuti veruzhinji takufanirwa kungwarira zvakanyanyisa nekuda kwekuti chero mumwe nemumwe wauri kusangana naye wauri kupesana naye waungave uchigara naye kana kusevenza naye wava kutofanirwa kumuona nekumutarisa semunhu ane chirwere checovid-19
muri kuona here hurumende iri kutirimuka kuti inge ichitora matanho kana kusimbisa matanho aripo nechekare
zvatiri kuona pari zvinoizvi ndezvekuti muhurumende mapinda kutya kwakanyanyisa apo takatanga kurasikirwa neupenyu nemakurukota ehurumende nevamwe vakuru vakuru vemuhurumende asi kutya uku hakusi kuratidzika pagiraundi maringe nemabasa ekukunda kana kurwisa chirwere ichi handizivi kuti kutya uku kwaita kuti vazhinji vavo vabva vati pfochopfocho kutiza kana kubva mudhorobha vachienda kumapurazi kwavo nekumamisha pozosara pasisina munhu akukoordinata maprograms ecovid-19 muno munyika asi chatiri kungoona kutya kwapinda muvakuru vedu sezvo iye zvino izvi chirwere ichi chakusvesvedzera kune ivo vakuru vakuru vacho vemuno munyika asi tikatarisa pamabasa ari pagiraundi ekurwisana nechirwere hapana chikuru chatichanyanyochinja chinoratidza kuti hurumende yakuona kuti chirwere ichi chinenge chakuda kuti
vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru vesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura nestudio 7 vari parunare muHarare. Pasi rose, Johns Hopkins University inoti chirwere checovid-19 chabata vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemazana matatu ezviuru kana kuti vadarika 100,300,000 uye vanhu vafa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni maviri nezana nemakumi mashanu ezviuru kana kuti vadarika 2,150,000. America, iyo ine vanhu vakawandisa vavhiringwa nechirwere ichi, yarasikirwa nevanhu vanodarika mazana mana nemakumi matatu ezviuru kana kuti vadarika 430,000 uye vabatwa nechirwere ichi muamerica chete vadarikawo mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti vadarika 25,000,000. Vanhu vapora munyika iyi vadarika mamiriyoni gumi nemashanu kana kuti vadarika 15,000,000. Masangano evatori venhau anoti haasi kufara nekusungwa kwevatori venhau vari kuwanikwa vasina magwaro ekuita basa ravo gore rino. Izvi zviri kuitika zvisinei kuti hurumende yakaziviswa nezvekunonoka kupiwa kwevatori venhau makadhi avo ebasa gore rino. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Mutori wenhau tinotenda Samukange ambosungwa nhasi nemapurisa ange ari paroadblock yepawarren park achipomerwa mhosva yekushandisa kadhi rake rebasa regore rapera asi Samukange azoregedzwa mushure mekunge mapurisa aya audzwa nevakuru vavo kuti vatori venhau vane kodzero yekuramba vachishandisa matsamba avo a2019 na2020 zvaitika kuna Samukange zvakaitika zvakare nezuro kukwekwe apo mapurisa akasunga mutori wenhau Michael Magoronga ari pabasa rekutora mifananidzo muguta iri. Mapurisa aya akampomera mhosva yekushandisa rezinesi rake rebasa ra2020. Magoronga akachengetwa pakamba yekwekwe Central akazoburuswa mushure mekunge mapurisa aiva amusunga ataura nevakuru vavo. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rashora kuita kwemapurisa richiti izvi zviri kuitika mushure mekunge ranyorera kumukuru wemapurisa richimuzivisa nezvedambudziko rekunonoka kupiwa matsamba ebasa kwevatori venhau neZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vati haisi mhosva yevatapi venhau vachiti ZMC yakatotaura kuti bazi rezvekuburiswa kwemashoko ndiro rakanonoka kuzivisa mugwaro rehurumende mari dzinobhadharwa nevatori venhau kuti vapiwe matsamba ebasa. Izvi zvakaitwa musi wechishanu chapfuura. Vamoyo vati kutambudzwa kuri kuitwa vatori venhau kwave kuda kuti ZMC ironge kupa matsamba anoshanda kwenguva yakareba kwete egore avari ku pa
nenyaya yekuti zvimhingamupinyu zvoramba zvichitasangana nevatapi venhau nenyaya yekuti maresinesi anokurumidza respire ngavatarise kuti tofambisa sei kupiwa maresinesi kuvatape nhau yatinotiyo muchirumbiro rethinking accreditation kuti vachitanga kutarisa mwaka inotari inobvira pamakore maviri kusvika makore mashanu munhu ane chitambi chisina kunge chaexpire.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati wazvina kunaka kushungurudza vatori venhau vachiti ZMC inofanira kupedzerana nemapurisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko kuti izvi zvisarambe zvichiitika.
Zvanga zvakakodzera ndezvekuti maringe nenyaya iyoyo yepublication yegazeti iyoyo veZMC vataure nemapurisa kuti hongu ndo zvataita, asi tokumbirawo kuti mumbopa mukana wokuti wechinguva chakati chakati apo tichitarisira kuti tinenge tanyora majournalisti tamaakreditor.
Zvichakadai, sachigaro weZMC Profesa Rubi Magoshongwe vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi hazvifaniri kuitika sezvo mapurisa akaziviswa nezvedambudziko range riripo rekunonoka kupa matsamba egore rino kuvatapi venhau.
Zviri kuitika zvinogona kunge zviri kuti zvopamwe kune vamwe vanenge wasiri acquainted nemamiriro akaita zvinotsamwa notomboona press statement yedu kana kutomboinzwa kana kuyerenga. Saka iwo mumusoro mawanenge wachingoti 2021.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatiwo vatoshamisika nezviri kuitika vachiti vakuru vakuru vemapurisa mumatunhu ese munyika vakaziviswa nezvenyaya iyi. Vatiwo vachaongorora kuti chii chakaitika panyaya yevatori venhau vaviri ava.
Saka majournalisti vari kushandisa mapuriska dza2019 na2020, saka achiri valid SAO and we received communication from Zimbabwe Media Commission. So those isolated incidents dziri kuitika idzodzi dzi will address them.
Vatori venhau vari kushandisa matsamba a2020 uye vamwe vari kushandisa a2019 sezvo ZMC yakatadza kuvapa matsamba a2020 mushure mekutanga kwedenda recovid-19. Mune imwe nyaya, chikumbiro chemutevedzeri wasach Garo MDC Alliance uye varimiriri weZengeza West mudare National Assembly vaJob Scala chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekufambisa manyimbo pamadande mutande chatadza kunzikwa nhasi kudarire pamusoro sezvo vachuchusi vati vange vasina kugadzirira. Gweta ravaSkala vaJeremiah Bhamu vati nyaya iyi yave kuzonzikwa mangwana. VaSkala vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramagistrate. VaSkala vari kupomerwa mhosva imwe chete nemutauri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere avo vakaburiswa mujeri svondo rapera mushure mokubvisa zvirugumi zvemadhora emunose mari yechibatiso. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yakafanana nevaviri ava akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramagistrate uye akakwidza chikumbiro chake kudare repamusoro iro risati rapamutongo waro panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Apo nzvimbo dzakawanda munyika yose dzatarisana nemafashamo emvura, hurumende inoti yave kusangana nerimwe dambudziko revamwe vagari vari kuramba kubva pavagere kunyange vari munjodzi yekuyeredzwa nemvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vari kuramba kutamiswa asi vasangana nedambudziko rekuyeredzwa nemvura ndevari kumahombekombe kwedhamu guru mukati renyika reTugwi Mukosi muMasvingo. Akandeke kutanga dhamu iri richizarisa nemvura kubvaza rakapedza kuvakwa. Vachinyora batandemudande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Manik Mangwana vanoti nekuda kwekuti mvura yakatanga kupfachukira nemusi wemugovera mudhamu iri, hurumende yakakumbira mhuri dziri kumahombekombe kuti dzimbotama misha yadzo. Asi pamhuri mazana masere zana nemakumi maviri neina ndidzo dzakaratidza chido chekumbotama kubva mu122 dzichienda kwakakwirira. Mukuru webazi reCivil Protection Unity CPU kumasvingo vaJefta Sakupwanya vatsinhira mashoko ava Mangwana.
Inobva kaback dhamu rinati ratopera vakamboita mafashano, saka people are involved. We actually compensated nehurumende vakaenda kuChingwizi but then went back into the basin. Saka ndo vanhu vane machallenges acho. Saka we are trying to engage all our resources kuti wanzwisise kuti yai yakamira sei. But what others are saying, and we understand them. What would Bodo is soon would rather move in with relatives.
Pamuwa Gariwa Rumawad, Mashane Kwa Chivine Masungo South, Bauza Studio 7, Kutivaru Chikira Kubatwa Nedendare COVID-19, Sezovaru Kuyendisa Munzimbo Yavano Gara Waka Wandisa, Uyevano Tiwo, Varu Chikira Kura Skiru Wanezipuwa Zavo, Pamuende Kuzo Yendisa Kuchinkwizi, Sezakambo Itu Wavamwe Muna 2014. Nyaya Kusia Makuwa Ea Madzavo, Yurukita Oguti, Vamwe Vasade Kutama, Mungwe Mugaro Kwa Sese Kwa Chivi, Adaku Zigama Nekuti Vashindi Chete, Neuchikira Kuzo Shunguruzwa, Ati Iyar Kuramba Kutama, Nekuti Ano Zugona Kutaza Kuzo Zuka Pamusha Wake.
Isu siwa karimu wat 5 minutes mtuko na nyaya kuviswa kuna kuisiri nyaya kana kachefchef zunoti tukatari sapani wangu wakambo viswa kuna na kumsoro kuna na zunga kwa chiu wajinzi vahindi vahituwe relocator wana compensation ya waka wana kana chiu plus isu kutisie makuwe muri zedu asiviri isu chota uti iyo vatira tizenzimbo ya wanda kutisa first toyo wona toyo na futu utipano rimikaere wotitakura spose zedu wotipa compensation ipa potinga wili ya na hakuwete kungwenda zumaitua anda kuita watu vumira nazo
vasa kupanya vati hurumende iri kuramba ichipinda muvagari kubudikidza nemadzishe nemasabhuku vachitaura navo kuti vanzwisise vati pari zvino muri makumi mashanu dzakabviswa dzichiiswa kunzvimbo dzakakwirira dziri pazvikoro nepamunzvimbo dzemabhizimusi mutauriri webazi rezvemvura rezinwa amai majori munyonga vati vari kuramba vachishanda nemamwe mapazi ehurumende kupa vanhu chenjedzo
zvichitevera kuwanda kwemvura iri kupinda mudhamu redu Tugwi Mukosi isu vezinwa sebazi rinoona nezvemvura tiri kushanda nemapazi akawanda akasiyana siyana ehurumende kuti tichenjedze vagari vose vanogona kukanganiswa nekuwanda kwemvura mudhamu redu reTokwe Mukosi tiri kushanda neve Civil Protection Unit pamwe chete nePDC yekumasvingo pamwe chete neMinistry yeLocal Government.
Dunhu remasvingo handiro chete rasangana nedambudziko remafashamu kumanikaland kuchipinge nechimanimani zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka sezvo zvivakwa zviri kuparadzwa nemvura muHarare vanhu vari kutamiswa kubudiriro nekuchitungwiza nekuda kwemafashamu emvura mugwagwa weshirugumanda mahwe wakaparadzwa nemvura uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka kutivira vadzimu Ward 4 kuBed Bridge dzimba zhinji dzazara mvura sezvo kuri kuramba kuchinaya ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu vakawanda vari kutevera zviri kuitika muAmerica vanoti vari kufara nemafambisiro ari kuitwa zvinhu nemutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden ava vakadzika mutemo wekuti vashandi vese vehurumende vapfeke mamaski mumahofisi ehurumende izvo zvichabatsira mukurwisa denda recovid-19. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaDavid Siamponda vanoti vari kufadzwa zvakare neurongwa hwavaBiden hwekuti nhomba yecovid-19 ibaiwe vanhu vakawanda pasi peurongwa hwavo hwekuti vanhu mamiriyoni zana vange vabayiwa nhomba yecovid-19 panosvitsa vaBiden mazuva zana vari muhofisi. Vasiyampondo vanoti danho rekusvitsa kumapepa ekuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatongwe nedare reSenate vachipomerwa mhosva yekupeshedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga kuUS Capitol inyaya yakanaka sezvo ichisimbisa utongi wejekerere. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ini ndiri kuona zvakajeka kutaura kunoku panguva inoyi vaBiden vakwanisa kuita chese changa chakatarisirwa mumazuva mashoma shoma vapinda iwaya kuti vange vachiita semutungamiriri weUnited States of America. VaBiden mukatarisa mukutaura kwavo kana kuti mashoko avakatura vakataura ivo kuti vari kuda kunge vari president we nyika yese. And izvozvo vakazvigona pakuti mukatarisa kuti zvavaita so far zvekuratidza kuti vari kusvitsa ruoko rwavo even kuvatsigiri vaformer president Donald Trump. Mukatarisa zvekare even gurukota ravo riri kucheya committee ine zvokuita nefinance vari kutarisawo zvekare zvinyunyuto nekutya kurikubata masupporters kana kuti vatsigiri vaTrump vachitora zvinyunyuto zvavo vachizviisa bumbiro rezvinhu zvavari kuda kuti vabatsire nazvo nyika. Saka sekuona kwangu vari kukwanisa kubatanidza nyika pari zvino.
Tinoona pane zvirongwa zvavakatara nyanya panyaya yekurwisa COVID-19 nenyaya yehupfumi. Munozvipiwa sei izvi?
Ini ndiri kuona zvirongwa izvi zviri zvirongwa zvinobatika uye zvinobudirira. Nekuti denda reCOVID tikaritarisa muhurumende yadarika iyi, chinhu changasinganyatsokupiwa yandingati kukosheswa kwakanyanya. Asi sine kupinda kwaBiden muri kuona kuti even mimwe mitemo yacho yatoshanduka. Kana wakupinda izvozvo mumahofisisi ehurumende, kwese kwaungave uri unosungirwa kunge wakapfeka mask, zvinhu zvaive izvo zvisingawanike muhurumende yadarika iyi. Saka muchaona kuti kukoshesa kwavari kuita denda reCOVID kuri pamberi uye kwakanyanya kudarika zvaiitwa munguva yapfuura. Uye hurongwa hwevaccine muchaona kuti huri kufambiswa zvakasimba uye nespeed yatingati yakati wedzerei kudarika zvatanga tiri kuona pamazuva adarika.
Tinoona nezuro manheru takaona mapepa ekuti vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vawanikwe ivo vachiitwa impeachment achisvitswa kudare resenate. Zvinoreve izvi?
Zvazvinoda kungoitaura chete ndezvokuti democracy kana kuti mitemo yenyika inofanira kunge ichicherechedzwa nemunhu wose. And ichi chikuru kunzi impeachment iyoyo yabudirira uchava mucherechedzo kunyika dzese kuti hakuna mutungamiriri wenyika anofanira kuunganidza vatsigiri vake kuti vange vachipandukira hurumende.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaDavid Siamphondo vachitaura vari parunare vari kuMinnesota muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhengo dzeparamende muSomalia dziri kuda kuti mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Abdullahi Farmajo vatsanangure zviri kuitika zvichitevera kubuda kwemashoko anoti mauto emuSomalia akatumwa kweEritrea kunodzidzisa mauto emunyika iyi ari kupinda muhondo muchivande, mamwe achiurayiwa muhondo iri pakati peEthiopia nevanhu vedunhu reTigray. Ofisi yavaFarmajo yaramba mashoko aya. Kambani yemotokari yekuFinland inoita zvematekisi anofamba nemagetsi muKenya yeNopia Ride inoti ichawedzera nezvikamu mazana matatu kubva muzana matekisi ayo kuti ashandiswe muguta reNairobi gore rino. Kambani iyi inoti izvi zvichadzikisa zvikuru hutsi muguta iri hunobva mumotokari dzinoshandiswa muNairobi. Nyanzvi munyaya dzezve nezvakatikomberedza dzinoti kushandiswa kwemotokari dzinofamba nemagetsi kunodzikisa zvikuru kusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu. Vanhu vakawanda vari kutambira kunaya kwemvura mwaka uno sezvo ivhu riri iro musimboti wehupfumi hweZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kurima kunowanisa mabasa vanhu vari pakati pemakumi matanhatu nemakumi manomwe kubva muzana kana kuti 60-70%, asiwo mvura ikawandisa inogonawo kukanganisa upfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kurima ndiko kunopawo vemaindustry zvavanoshandisa zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Pane zvakawanda zvinotengeswa neZimbabwe kunze kwenyika zvinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvinobva mukurima. Izvi zvakakosha nekuti zvinounza munyika mari yekunze inodiwa mukusimudzira upfumi hwenyika. Kurima kunounzawo zvikamu gumi nezvinomwe muupfumi kana kuti 17% GDP. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kunaya kwemvura kwakanaka asi kune matambudziko.
Yekumwa mvura yanga yavashoma uye gohwo richaitawo zviri nani. Varimi vari kufara nekunaya kwaita mvura uku. Asi nerimwe divi kunaya kwaita mvura kwaratidza kuti hatina kugadzirira. Zvikuru sei takatarisa kuti vanhu vanovaka mumatoro uye vanhu vanowirwa nematambudziko zvikuru sei emafashamu nemacyclone maviri adarika nekumana kwedu kunoku havasati vawana rubatsiro rwakakwana. Vanhu vose ivavo vaparadzirwa misha yavo vachada kuti vawane rubatsiro kubva kuhurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo kunaya zvakanaka kwemvura kwakanakira nyika.
Nekuti ruzhinji rwenyika runowana kurarama kubva kuzvirimwa. Ndingangoti 60% yeruzhinji rwenyika kunowana mabasa mukati mekurima, kureva kuti Zimbabwe iagro-based economy. Then makore apfuura maviri vana veZimbabwe vanodarika 8 million vakawirwa nedambudziko renzara nekuda kwokuti vakakohwa zvisingakwani kuti zvikwanise mwaka wese. Saka kunayawo kwemvura kwakanakira mamiriro eupfumi nekuti vanhu vanokwanisa kuwana mari dzekuzoti vatenge zvimwe zvinhu zvinovapa kurarama. Kureva kuti maguta iwaya anoita kuti mitengo yezvinhu zvikuru sei chikafu mukati menyika inge uchidzikira. Tinochengeta mari yekunze senyika nekuti chikafu tinenge tiinacho munomu. But zvisineiwo kuwanda kwemvura kunounza mafashamu aya anouraya. Ndingangoti vana veZimbabwe njodzi dzinowanda. Dzimba, zvipatara, migwagwa, mabhiriji netambo dzemagetsi zvinova zvinoda mari yakawanda kuti zvigadziriswe kana kuti zvimutsiridzwe. Iro rinova dambudziko kuhurumende nekuti mari iyoyo inenge isipo pari zvino.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo,
da kutenda mwari nemvura yataona yanga ichinaya. Of course yakazowandisa zvakare inogona kukanganisa gowo. Takawane a good rainfall season. Zvichabatsira kuti agricultural sector yedu ivandudzike, ipundutsike. Yakawandudzika zvinoitawo zvakare kuti ikonomi yedu ikwanise kunge ichikwirira.
Ko, panyaya yechirwere checovid-19, Dr. Chitambara vanopindura.
Of course, second wave yecovid-19 ichakanganisawo zvakare upfumi hwedu.
Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika hukure gore rino nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4%, zvikuru nenyaya yekuti nyika iri kutarisira gohwo rakanaka. Asi vaChitambara vanoti
handioni tichisvika kunana 7%, probably tinenge tiri kunana 3, kunana 4%, zvichidependa nekuti mvura mwaka wedu wapera sei.
Nyaya yekuti mvura yava kuwandisa mune mamwe matunhu yave kukanganisawo gohwo, kunyange hazvo varimi vakawanda vari kuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLive Talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kuti vagare vakangwarira kuchirwere checovid-19. Kusarongeka kuri muhurumende kwoita kuti vatori venhau vasungirwe kushaya makadhi ekushandisa gore rino. Vamwe vanhu voramba kubva munzvimbo dzavagere, kunyange hazvo vari panjodzi yekuyeredzwa nemafashamu emvura. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vovenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
if the government, the nurses, even the general public, if you are aware of the problems that you are facing, we can also help each other. I hope things will get better and we are praying for a better 2021.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela isetshenziswa ngodokotela labongi okungasiza ukunqoba impi yokulwisana le COVID-19.
Sisamukela nje eminye imibheda eTonkop Hospital. Sanenzela ukuthi nyakenye sike sathola eminye imibheda edivelela abantwaneni bakobulawayo abaseNgilande. Namhlanje inani lenkona lengezelelwe ngemibheda singathe lichumi.
Abenhlanganiso eChristian Alliance bemanyene labeMatebeleland Health UK baphe isibhedlela seThorngrove isipho sembhida yezigulwane elichumi lanhlanu. Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuchiya amabhizimusi abo esebunzimeni obumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela isetshenziswa ngodokotela labongi kanye lokunye okudingakalayo kungasiza ukulwisana le-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lenkuthazo iza ngesikhathi liqhubeka liqonga inani lababulawa yi-COVID-19 elizweni ogoqela iziphathamandla zikahulumende lezezanu PF. Ekuchoneni kwelanga la izolo ngomvulo, impumela yabezempila kahle iveze ukuba kubhubhe abangamachumi ayisikhombisa 70 phakathi kwabedlula amakhulu amathathu 326 abatholakale bele COVID-19. Inani lasebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu lomkhuhlane waqalayo elizweni ngombimbitho wanyakenye selisedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,646, kwachona abedlula inkulungwane eyodwa 1,075. Utatenda Nyamunga ongomunye wabongi oseke watholakala elomkhuhlane we-COVID-19 uthi iyasilela impahla yokusebenzisa esibhedlela asebenza khona.
These are challenges that can be solved, that can be worked out, that we can find a solution if we...
Zinkinga ezingalungisiswa nxa sisebenzisana ndawonye. Sincedisana kanye lokubonisana ukuthi singaxazulula njani. Ngile themba lokuba izinto zizolunga njalo sizawuthandazela lomnyaka ka-2021.
I hope things will get better and we are praying for a better 2021.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi ngendlela abezempila kahle ababanjwa ngayo yilo mkhuhlane kusobala ukuba iyasilela impahla yokuzivikela ezibhedlela zikahulumende.
Laba abasebenza ezibhedlela njalo kuma labs bathi khona akula ziqhoko ezinene. Odokotela labo kubona kwami into eshota ikakhulu engxenye yama PPE akhona. Lakho ulwazi information udaba lolu kalukhulumeke kakhulu ukhanya ukhulumende khonapho ngani yesaba.
Enye ingcwethi kwezempila kahle uprofesa Elopi Sibanda weGama Laboratories utshele abephephandaba lasebulenjini elespiked ukuba sokubhubhe odokotela abayisithupha kuyonale inyanga kazibandlela bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kanye labongi labasizayo ezibhedlela ama-nurse aids. Kodwa uhulumende uthi uzinikele ukulondoloza impilo yabezempila kahle esithi ngoba beqakathekile ekulwisaneni le mikhuhlane yonke nje ogoqela i-COVID-19. Embikweni wakhe awethulele uZulu ngempela viki phezu kokuphathelane le-COVID-19 or State of the Nation address, uMongameli Emmerson Mnangagwa laye ugcizelele ngokuqakatheka kwalolu hlangothi.
We will spare no effort to protect our frontline staff who have served us remarkably well.
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukubalondoloza laba bantu abaqhuba umsebenzi omuhle kangaka phakathi kobunzima obukhulu. Amaqhawe namaqhawekazi esizwe sethu laba bantu kungakho kumele sibalondoloze ngokwesibanga esiphezulu ukuze labo benelise ukulondoloza lina lathi sonke.
You, me, all of us.
Abe Zimbabwe Association for Doctors for Human Rights nyakenye base uhulumende emthethwandaba befuna atholise abezempila kahle ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo impahla yokusebenzisa lokunye okudingakalayo kodwa lokhe lungakalungisiswa loludubo kunje abongi abasebenza kuhlangothi lapho omama babelethela khona esibhedlela seHarare Central Hospital esaziwa njalo ngegama lokuthi Salem Gabe Central Hospital beke bakhalala umsebenzi ekuqaleni wayo na inyanga befuna batholiswe impahla yokuzilondoloza ama personal protective equipment ngemva kokuba kubhubhe omunye wabo obelesikhundla saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukunjalo nje ubulawayo njengawo wonke amadolobho aseZimbabwe ubhakani ubhekane lokuqonsa lokuqansa kwenani labantu ababanjwa bele COVID-19 izolo kuphela lithole abangamachumi amabili 20 ngesikhathi inani lababulawa ligcikwane leli lilokhu liqansa elizweni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
IZimbabwe ingena kulanga lesichumi mabili lanye 21 lohlelo olwe COVID-19 level 4 lockdown. Inhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo sezikubone kufanele ukuthi lazo zincedisane lohulumende ukulwisana lalesi sifo. Namhlanje inhlanganiso eye Christian Alliance imanyene le Matabeleland Health UK baphe isibhedlela seThorngrove isipho semibheda yezigulane elichumi lanhlanu. Ilunga le Mat Health UK umnumzana Jethro Siziba uchasisa ngesipho sabo lesi.
Namhla sinikeze imbeda M5 and ikosti yangkona is about 2,500. Yeah, etongo. Tano ucho nje, uvo nganje those who have donated to make this possible. And we are hoping uti, uti into the future. Siza bale tuba uti si donate amanyama uti umetisa ngukushanduko.
Emele inhlanganiso ye Christian Alliance, umfundisi uPatson Netta ukuthaze uzulu ukuba azigcine.
Endandu ukuthi lokhu ukuthi asizigcineni bakithi, umkhuhlane lo uyalimaza lo. Kunzima abantu abagula ngawo, ye kuyadlulwa but lakho kubuhlungu, asizigcineni ngalokho.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni nguye owamukele lesi sipho emkhosini owenzelwe ebulawayo Large City Hall foya.
Sisamukela nje eminye imibheda eThorngrove Hospital. Sananzela ukuthi nyakenye sike sathola eminye imibheda edivelela abantwaneni bakobulawayo abaseNgilandi. Namhlanje inani lankona lengezelelwe ngembheda singathi lichumi. Singathi hayi imibheda isenele ukuba abantu nxa izigulane zifike ze-COVID-19 zifika elo eThorngrove Hospital zikwanise ukuthola indawo yokulala.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle luveze ukuba phakathi kwabantu abedlula amakhulu amathathu 326 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 abangamachumi amabili 20 babo ngabakobulawayo lapho okufe umuntu oyedwa. Kunje edolobheni leli sekulabantu abedlula inkulungwane ezine 4602 ababanja igciwane leli kwasila abazinkulungwane ezine 4000 kugula abedlula amakhulu amane 430 kwabhubha abedlula ikhulu lengxenye 172. Emathebheleleni South kwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2038 kwasila abaphose befike inkulungwane ezimbili 1869 kugula abedlula ikhulu lengxenye 155 sekwabhubha abalichumi lane. Emathebheleland North kwabanjwa iCOVID-19 abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1124 kwasila abedlula amakhulu amahlanu lengxenye 567 kugula abedlula amakhulu amahlanu 545 sekwabhubha abalichumi lambili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba ezimbili sezibotshiwe zisetheswa icala lokusebenzisa incwadi ezibavumela ukuthi beqhube umsebenzi yezama-press cards omnyaka odluleyo. Lanxa ababona ngokwethulwa kwembiko besithi Imbadalo yencwadi lezi imenyezelwe izolo likabula. Njalo, umthetho wokusetshenziswa kwazo usanda ukubekwa ngolwesihlanu. Ubobotshwe uMichael Magoronga eKwekwe izolo, Lotino Tenda Samkange eHarare namuhla. Lanxa ugatsha lweZimbabwe Media Commission lwaluthe intatheli zindaba zingaqhubeka zisebenzisa incwadi zanyakenye. Umnumzana Thabani Moyo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi bayakusola lokhu okwenzakeleyo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uzadingisisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi ibandla lakhe liyasola ukubotshwa amahlayana kwabantu.
U-Vice Chairman wethu uJob Skala bayamhlukuluza. Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhla ka 31 July 2020. Lo Skala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrate. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwomaprizini, ngama-dungeons lapho kufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Lokhu kwenzakala umthethwandaba wenqabele ukuthi isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala akhululwe ngemali yesibambiso eye-bail. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Sikhala uzaqhubeka esentolongweni kuze kuyefika olwesithathu andubana abekwazi ukuthi uyakhululwa kumbe hatshi. Intatheli zindaba zeZimbabwe zikhuthaza uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi basebenzise inkundla zebulenjini zokuxhumana ezinjengabo Zoom, Microsoft Teams, Facebook lezinye ukwethula imbiko eqhakathekileyo kanye lemihlangano yazo yama press conference. Inkuthazo le iza ngenjongo yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngonxoxa yenze lo Mike Hove we-Studio 7, uLeopold Munende isikhulumeli senhlanganiso Young Journalist Association uchasisa okuningi ngalolu daba.
Inani leli elabantu ababanjwa igciwane le-COVID lingani liyakhwela, kodwa mina ngithi ngabe likhwele ukwedlula ama-numbers lawa esiwane kwabo, ngoba thina asi-test kangako. Ngabe singabantu aba-testayo kakhulu. Lesiyethu kasonke sesibona kuthiwa iZimbabwe kumbe sokula bantu abayi-10,000 asebebulawe yi-COVID-19. Uhulumende into afuze ayini uku-testa everywhere, njengalokhu asekwenza. Khathesi ngisanda kubala imeseji ethi eHarare ama-polyclinic ase-testa for free. Ekweru labo sebesenza njalo nasemtala. Lokhu uzabona ama-numbers la engasenza sekhwele, ngoba siyasisi-testa mahhala. Ama-numbers lawa uhulumende nakufuze e-teste zonke indawo, lasemakhaya lasemakhaya. Lokhu kuzasinceda ukuthi lathi sikwanise ukuplana ukuthi ngapha kuhanjwa, ngapha kuyahanjwa, ngapha kufuna i-message. Njalo uZulu engabona ama-numbers la ekhwela, la uzethuka. Umuntu kasozatshele ukuthi ufahlale endlini, esebona into leya kudala uzazihlalela.
Awusitshele okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani liyenza umsebenzi wenu phansi kohlelo le-lockdown?
Esesike sahlangana lakho ngibala okwakusenzakala ku-lockdown ledluleyo. Engamatch besihlangana lenzubo zokuthi amapholisa, amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service providers. Abanye bethu bebetshaywa, abanye bebesethuselwa, abanye njengomunye engisebenza layo kwathiwa emashi wajugajuga esendaweni eyi-1 ngifuna ukumethusela kuphela. Beqeda khonapho safonela amapholisa, safonelani baze bamshiye, kodwa sebeke bamenza njalo. And then okunye ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa hhayi kulama-PPE la nangama-journalist la, ungalutshwane ukuthi siwuthole khonokho. So ngamanye ama-challenges esiwabonayo. Nakhathi sikukhona kodwa kunganisa okungcono, kodwa akukabi right.
Sikhangela phela ke indaba leyo ukuthi even kuma events achiyeneyo labe likhona njengentathelizi indaba kugcwele abantu abaningi. Kuyini ulikwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19?
Okokuqala, uhulumende wasuspenda amarally, ama-political rallies, kodwa lokhu esihamba kuma-press conferences. Umongameli engabizeli press conference, then sihle siye khona e-State House nxa esenza ama-State of the Nation akhe, siyabe sikhona. Ama-minister, okwenzakalayo siyazama sibi ukuthi sigqoke ama-face mask, singathintani thintani, simaintaine le abayithi i-social distancing. Kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini laphaya, umongameli nxa ekhangele phambili, wonke umuntu uyabe ufuna i-short kumbe uyabe ufuna i-camera yakhe ibe imkhanya. Akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ngibe ngimbona ngikhatshana ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti. Okuthuna sokusenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lezo abantu bayathi hayi okwe-social distancing kuyala lokhu. Ngangcono senze sihlale khonapha sithintane, nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu, sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali. Yikho kukhulu kunzima, but akula ngenye indlela ngoba ama-editor abanikazi bamaphepha baye befuna umsebenzi wakuhamba. Baye befuna umsebenzi wakuhambelela phambili. Yibo abantu ofuze kumbe bekhulume namaminista kumbe bekhulumisane bona bodwa ukuthi hayi thina izisebenzi zethu, intatheli izindaba zethu azisayi khona ngayo.
Zikhona ezinye indlela na elingathi lingayenza umsebenzi lwenu likhululekile kodwa lingabanjwa ngegciwane le-COVID-19?
Zikhona indlela lezi. Ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Ministry of Information, wasithembisa sibili ukuthi hayi sesiza kuma ukubiza intatheli izindaba kuma-press conference ngoba sesibonile ukuthi hayi siyalibuthanisa ngapho uhulumende uthi afuzanga abantu benze bebuthane. Kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane, sesibona ingatsha zikahulumende sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information. I-government, uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo, lo esebenzisa uZoom, oSkype, bonke labo, even i-Facebook iyakwenza, o-YouTube ekusebenzise khona kuya.
Lowo ngumnumzana Leopold Monente, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthokozo muhle Zimbabwe muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Siphinde sikhangele udaba lokutholisa abesifazana amathuba alinganayo labesilisa. Sile ngxonxo njalo lomculi we-hip hop olodumo u-ASAP omela iZimbabwe kumncintisano we-MTV Africa Music Awards owenzelwa kwele Uganda ngenyanga ezayo. Zulukandaba, mthwakazo muhle, lingakhuthwa ilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abachuchisi kudaba lokuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump osanda kusuka esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika lidale lephalamende eCapitol Hill phansi kohlelo lwe-impeachment bahambise amaphepha okusungula lolu hlelo edale lesenethi izolo. Isigaba seCalifornia sakwelemelika sesiyekethise iziqondiso zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eze-lockdown. Uhulumende walesi sigaba uthi usebuyisele amandla kuziqinti zamakhawunti ukuthi zilandele ezazo iziqondiso zokuvimba ukusabalala kwaleli gciwane njengoba inani lasebebanjwa bele gciwane leli esigabeni jikelele lisehla. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Uganda uBobby Wine usole kakhulu uculo lokuhlukunyezwa kwabalemibono ehlukene lekahulumende kulelo lizwe. Lokhu kutsho lapho sokukhitshwa okukade kufakwe esangweni lomuzi wakhe ngokuvikela ukungena lokuphuma kwezimota ngemva kokuphikisa kwakhe impumela yokhetho lukamongameli olwenziwe mhlaka 14 yona le inyanga kazibandlela lapho abikwa enqotshwe ngumongameli Yoweri Museveni.
Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuchiya amabhizimusi abo esebunzimeni njalo bengasela nzuzo abayitholayo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Lanxa imigoqo yokuvalwa kwelizwe ijonge ukulondoloza impilo kaZulu, osomabhizimusi bathi iziqondiso lezi sezibafake kusimo esibi. Bathi umthetho ophoqa ukuthi bavale amavinkili lamabhizimusi abo ngehola lesithathu emini ubaswelisa inzuzo ngoba izitolo zivalwa abantu belokhe besemasimini. Umnumzana Kelvin Spanda ngusomabhizimusi olevinkili koskente echolocho.
Njengoba sivala ngo-3 kunje, abantu abaningi isikhathi siyabachaya ukuthi befinyelele ukuthi bafike ngo-3 kulesi sinqumo. Abantu njalo sebesesaba lokuswendela ngathi kumabhizinisi ngenxa yale COVID ekhona nje, abantu abaningi bayesaba.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngomunye njalo usomabhizimusi olevinkili esigabeni seGuyu eGwanda, umnumzana Justin Majale, yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye uZulu engaselamali njalo engasenelisi ukuthenga indingeko zempilo.
Balutshana abenelisayo, even bona abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi bazithengele into abazithanda. Wathola umuntu elemali mhlawumbe uyabethengisa amacimbi, wasethola mbijana kwimali wazothenga layo. Yikho lapho indlela abantu abaphila ngayo.
Umnumzana Ntuthuko Nyathi laye ngusomabhizimusi osebenzela esigabeni seManama eGwanda.
Ikakhulu ngalesi sikhathi samasimu, ukuthenga vele khona ezitolo kuyayehla, lalabo bebedinga ama-services kithi ezitolo ayehla. So kuba yilokhana ukuthi mhlawumbe kube ngolwesithathu kube ngesonto, so kungathi kuba ngcono. Kodwa-ke ngaphakathi kwesikhathini, hhayi kubi-ke, singakhayela ama-daily sales noma ngobu somabhizinisi uzokufakaza ukuthi hhayi isimo asimanga kuhle, sibucayo kwempela. Kodwa kwamele siphephe kulolu bhubhane, ngakho kuzamele kube yikho esikulandelayo kube kungumongameli kwelizwe.
Unyathi uthi olunye udubo ababhekane lalo ngolokuthi bangaphelelwa zimpahla zokuthengisa, imigoqo yokuthi abantu akumelanga bahambahambe yenza kube nzima ukuthi bayewoda. Uthi labo abayabe benelise ukuyawoda basuke bahlangane lodubo lwentengo eyabe isikhwelile.
Sokwenza le ntengo lapho kodwa khona ikhuphuke ngoba ezinye izinto sezilokusilela ukuthi uyafika ufica ukuthi hhayi lapha sokuvaliwe sofana ugijima uzama ukuyizithutha kwezinye indawo. Kulo mthelela omubi sibili, kodwa singakuthini ngoba isimo esikhona esibhekane laso ukuthi sizame ukuphepha kulolu khubhane.
Olunye udubo oluthwalise osomabhizimusi bemaphandleni nzima yimithelo eqonge kakhulu. Kutsho uMashale.
Abantu abaningi abayenelisi, ungakhangela ukuthi lokhu abathi ikota iyabe ibiza i-$43, kanti ngomnyaka iyabe i-$211 ngomnyaka. Okusuka ukuthi osomabhizimisi laba abaqalisayo abasakhulayo kusuka kubakhame behluleke njalo lokuthi mhlawumbe ubhadale ilayisensi. Nxa ungabhadali ilayisensi awuselakho okulutshwana okokuthi lawo udobhadobhe ukuthi uyefaka esitolo.
Ngobunzima bonke lobu, umnumzana Swanda uthi ngabe uhulumende uyangenela ancedise osomabhizimusi bemaphandleni bavuselele amabhizimusi abo.
Njengalapha kwesikende business center, sikhangele ukuthi uhulumende at least ngokuya kwesikhathi ma ungani kuyama i-lockdown kumbe kuthiwa khona kuvuliwe kumbe iyaqhubeka, azame ukuthi asilone, asiphe nje iloni kumbe asiphe i-grocery, sithengisele abantu. Sibe sesinjani? Sesibisele imali uhulumende esibiza sithi ngamali microloans.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi lanxa ibasi mhlophe ubunzima, osomabhizimusi labaqhantshi ababhekane labo kumele baqhubeke behlawula izisebenzi njalo bazivikele ku-COVID-19. Nangu unopala jikelele walihlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Asiphikisani lakho ke okubonwa ngamabhizimisi ebevele sikhala ngakho kushukusela nje ngomnyaka odlulileyo ikuthi sifuna ukuvikela ke abasebenzayo.
Uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuphathisa labo abathinteke kubi ngomkhuhlane we-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Abantu abasithumezele imilayizelo yabo ku WhatsApp bakhuluma ngokuchiyeneyo.
Ama uRodrigo Prosper Mpofu ngiphuma ku ward 17. Bengifuka ubuza ngendaba le injection njengoba le ndaba le injection iyaqeda nje abantu. Bengifuka ubuza ukuthi kanti vele likwenza njani khonoko. Liyahlaba abantu kodwa liyabona ukuthi ama injection la abulala. Besicela lisincedise ke kulokho.
Igama lami ngohlalani Mlotshwa, ngilapha kweLebotswana. Yikho ke ngikhuthaza futhi loZulu weZimbabwe ukuthi sigezeni izandla izikhathi zonke ukuzivikela kulo mkhuhlane wecorona. Sigqoke amamaski izikhathi zonke zihlobo lomkhuhlane oyabulala. Ngiyabonga.
Lo khuluma yovusa umuzi, ngikhuluma ngisecholojo nje manje. Ya, sizwa. Isibhedlela lezi eyabantu sezishoda yomongi labodokotela. Ya, lami ngomunye wakhona, ngomunye wakhona. Ngiyawufuna, siyafuna ukuqhatshwa, satrainer nje, saphonga uhlaliswa phansi nje. Siyazama uku-apply lapha lalapha, bas pushela phandle. Siyacela bantu, siyacela usiza lathi imphefumulo, isihlobo, ayiwophula umlayezo wami. Lingawudlulisela phambili, basakaza abathandekayo. Ngiyabonga.
Eminigama ngombonisi wakamaseko echolosho kusekhaya. Benginesicelo lana bakithi ukuthi kanti ke ngibuze kwabasiphethe ukuthi kanti intuthuko yoniya kuya nini kwele cholotho. Imigwaqo yecholotho mibi kakhulu, siyasokola, asilamanzi namadamu akudla. Kanti kuyaze kulungiswe nini kwenaleni indawo. Kodwa kuthiwa kulabo councilor kunento yonke kunama-MP, kanti umsebenzi wama-MP wona ngowani kahle kahle? Wani kahle kahle ngoba ngathi abantu bakhona abasinakekeli. Into abayaziyo kuphela yikuye yonke into edonethwa ngama-organization bebeyasebethi singeyabo. Sebefuna ukuthi becontrol abantu ngayo, bethenga amavoti ngayo. Lapho kufike khonoko. Besicela ukuthi beke beyenze izinto njengokuthi bachatshelweni i-job description yabo, bebeyazi. Bebeyazi i-job description yabo.
Labo ngabanye abasithumezele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318. Lawe ungenze njalo mlaleli.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela esetshenziswa ngodokotela labongi ukungasiza ukunqoba impi yokulwisana le-COVID-19. Abenhlanganiso ye-Christian Alliance bemanyenela be-Mat Health UK baphe isibhedlela se-Thorngrove isipho sembhida yezigulane elithumi lanhlanu. Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvala kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuchiya amabhizimusi yabo esebunzimeni okumangalisayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.